vashara nevatorere nhaomwe Harare manhero ano mushure mekunzwa ufakazi kubva mangwanani sachigaro wekomishoni iyi vakalima Montlante vati vanogona kusevedza vamunangagwa navachiwenga kuti vazopa ufakazi panyaya yekunzwa utungamiriri wenyika hunoziva zvakaitika kuti masoja azopinda mumigwagwa achipfuura vanhu sezvaakaita izvi zvatsinhirwa neimwe nhengo yekomishoni iyi valavhumo madhuku vati kushevedzwa kwavo kunoenderana here nekuti komishoni yavo yapiwa ufakazi hunokodzera kuti vamunangagwa navachiwenga vamiswe paberi pekomishoni yavo
vanokwanisa kutaa kuuya tisi kana kubvunza vari pasi pavo kana vari pasi pavo vakataridza kuti havana mhinduro dzese ndopatinozotsvaga kuna purezidendi nevice president
vatiwo vari muchiuto vakatarisirwawo kumiswa pamberi pekomishoni kubva musi wa 10 mwedzi unouya pachaenderera mberi komishoni iyi kunzwa ufakazi
kubva ipapa kusvika musi wa 25, 26, 27 tirikumbonofambira dzimwe nzvimbo dzekweHarare Bulawayo Gweru then kutozobva ikoko kutobvira musi wa 10 November kutodzoka muHarare tichitanga kunzwa kubva kumapurisa nemasoja apa taakuchida kunyatsobvunza vakuru vakuru vacho kuti chii chakaitika mapurisa anga aine mvumo here masoja anga aine mvumo here vakashandisirei futi sekushandisa kwadzakaita
vamontlante vati vari muchiuto ava vakatarisirwa kupa umbo hwavo pajekerere sezvanga zvichingoitwawo nevamwe vafakazi mumwe wevapa umbo hwake kukomisheni vaignatius neshava vati tezvara vavo vaishmael kumire vakapurwa nemasoja vari vese vakadonhera mutsoka dzavo izvo zvavanoti zvakavarwadza zvikuru vane shava vati mhuri yemushakabvu haina kufadzwa nokuvhariridzwa kwakaitwa uwandu hwevanhu vanonzi vakafa mumhirizhonga iyi hurumende inoti kwakafa vanhu vatanhatu chete mumhirizhonga iyi asi vemasangano akazvimirira vanoti kwakafa vanhu vanoda kusvika 10 sezvo vamwe vavo vakafira munzira vachienda kuzvipatara
chekutanga chandiri kutaurira ndechekuti hatingadezi maforeinazi vanhu vakuru kunze kwenyika kuti tivanyepere pamusoro pezvinhu zvinoitika muzimbabwe kana taona kana tigatibatei pane mungu wenyaya violence kana ichibva kumapato anopikisa havaite voga vanoita nepandi rinowanikwa nemacivil society organizations kunana USAID kunana ariko maorganizations ariko ari international anopa vanhu ava mari kuti vaite drafts zvimwe zvinhu zvavanenge vachiti ha ndezvekuti tirwuye utongi hwejekerere handizonoona asi zvavanozoita zvinhu zvejekerere zvinozikanwa ndosaka USAID yakazoti vamwe vakatomba mari vakavaka dzimba ikamisa kupanda vamwe mari dzacho idzodzo dzinekuda kuzvinhu zvakaita seizvo saka ndozvingatezviti komishoni ngaizive kuti violence inoitika muno munyika muno mhirizhonga inobva kumaengles akasiyana siyana maengosiwa ngavabatwe batwe zvionekwe kuti ndo zvinoitika kwete kuti zvisiwe zvakadaro vanongotipaka mapirisi enhema yekuti aiwa idai so zvinofamba mangwana asi tavanyepera saka chinhu chakakosha kuvaudza chokwadi
mutsigiri wezanu PF vatafadzwa mugwadi vati masangano anoshanda akazvimirira akafanana nesangano recrisis in zimbabwe coalition ane chekuita nemhirizhonga yakaitika muna nyamavhuvhu sezvo achiti masangano aya anodyidzana nemdc hatina kukwanisa kutaura nevemasangano akazvimirira aya tisati taenda pamhepo zvichakadai vamotlante vati vachaendawo kune dzimwe nzvimbo dzakafanana nemutare nebulawayo sekomisheni kuti vanonzwa kuti hapana vamwe vanhu vakarambidzwa kufamba here musi wakaitika mhirizhonga iyi muHarare vatiwo komisheni yavo yave neumbo hwezvinyorwa mifananidzo nemavhidhiyo ezvimwe zvezvakaitika panonzi pakapfurwa vanhu nemasoja vakafa vamwe vakakuvara musi uyu apo pakaratidzirwa nevanhu muHarare vachigunun'una nekunonoka kwavanoti kwainge kwaitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kuburitsa zvakabuda musarudzo dzemusi wa 30 chikunguru ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.